Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 25/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
I think yasvika nguva yekuti tinge tiwa magarnishing powers yekuti vanenge vasingabhadhari tovateerera kumaaccounts kwavo, nekuti tikasadaro tinouraya vanhu kana mvura isipowo zvirwere zvinouya. Saka isini kusarudza kuti toita sei, sarudza kuteera mari dzedu dziri muvanhu, taramba kusarudza gwara rekuti tiregere kupa vanhu mvura nekuti vanhu vasingabhadhara tinourayisa vanhu.
Kanzuri yeguta reHarare inoda kubvumirwa kuti vane zvikwereti kwairi vatorerwe mari mumabhanga.
Haa, vakakwara zvakanyanyisa gumbo ravo rimwari risikutogona kufamba. Pandapedzera kuvaona nhumbi dzavo dzose dzakazara ropa, maoko avo anga akachekeka chekeka. Havana kuda kundivhurira kuti ndione maronda ose anga ari pamuviri pavo.
Mukuru wesangano rinomirira varayiridzi reATUS anosungwa ukuwo gweta rake richirohwa nemapurisa. Tichanzwa zvinobva kwamuri vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuri yavo yave kuda kuti mutemo uvandudzwe kuti vane zvikwereti kwairi vatorerwe mari mumabhanga. VaGomba vanoti vakatosuma gurukota rezvematunhu vaJulai moyo avo tisati tisina kukwanisa kubata. Asi kanzuru inoti mari yezvikwereti inosvika bhiriyoni imwe chete. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGomba.
Tine mazuva mashoma tinovhara tichigadzirisa kuti mudziyo wedu urambe uchishanda zvakanaka. Machemicals tiri kutenga nemari yatichaga sekanzu. Apo nepapo zvinotinetsa, asi tiri kumiramira tichitenga. Saka tinongokurudzira vagari kuti vabhadhare mitero, nekuti kana pasina mitero hapana machemicals, and kana pasina machemicals hapana mvura. Kana pasina mvura vagari vanotambura. Ende vagari ngavanzwisise kuti kutakura mugomo kubva nawo kubhohoro, kutakura mugomo kubva nawo kutsini zvinorwadza. Ende tarudza maawas akawanda atingati maproductive hours. Saka ngatiitei tibatane tigadzirise sekutaura kwandakamboita kumasuro. Zviri nani kubhadhara $30 yekutora yekuti kanzuri itenge mushonga pane kuita mwedzi uchingotakura mugomo uchitsvaga mvura uchiwesta peturu uchitenga mvura mumastore yaakudhura kudai. Saka tinongokurudzira vagari kuti kombeyaiwo zvamuri kuita zvekushandisa mawazi akawanda nezvatisi kuita isu, zvekuti dai tatangowirirana tangofamba pamwe chete mvura yabhadharo.
Ivo vanhu vane zvikwereti zvakakura zvakadii kukanzuro zvemutero?
Vane bhiriyoni rimwe chete.
Vehurumende vari kubhadhara wera?
Hurumende yakabhadhara chikwereti chachiri about 26 million vakabhadhara. Tasarirwa nemabhizimisi nevagari. Saka ndakambotaura naminista Julai Moyo ndikati I think yasvika nguva yekuti tinge tichipuwa magarnishing powers yekuti vanenge vasingabhadhari tovateerera kumaaccounts kwavo, nekuti tikasadaro tinouraya vanhu kana mvura isipowo zvirwere zvinouya. Saka isini kusarudza kuti toita sei, tiri kusarudza kuteera mari dzedu dziri muvanhu, taramba kusarudza gwara rekuti tiregere kupa vanhu mvura nekuti vanhu vasingabhadhara tinourayisa vanhu. Saka gwara ratasarudza sekanzuri nderekuti aiwa isingatiteerere zvikwereti, nekuti kune vamwewo zvakare vanotoenda kumahoridhe vasingabhadhare kanzuri. Vanoenda kumahoridhe kana kunze kwenyika uko mumachechi mumachii. Tikukurudzira vanhu vavo kuti tisiyai mabhadhara zvikwereti zveguta kuitira kuti musadzoke kuhoridhe vanhu vaakufa nezvirwere. Kana ari mufundisi kana ari tisiyai mabhadhara mutero wechechi yenyu kuitira kuti musadzoke ikoko munoparidzira vaakurwara nekorera. kana ari business men kana woman siyai mabhadhara mutero musati maenda kumahoridhe kuitira kuti pamunodzoka musasvike vashandi venyu vakufa nezvirwere zvekorera mobudisa mari dzakawanda kutsvaga kuti toviga munhu sei toti hande tinoungana tanga tichikwanisa kutora mukana uno wekudzivirira kuti zvinhu zvoti zvisafambe zvifambe zvakanaka nekubhadhara mitero saka ngatibhadhare mitero zvinhu zvifambe zvakanaka tikwanise kutenga machemicals tikwanise kupona ndo meseji yangu kuvagari.
Saka vamoyo vakapindura here panyaya yechikumbiro chenyu chekutora mari ichi kana kuti chekuganisha ichi?
Vakatozviona uri muono nekuti izvi zvandikutaura izvi zvinhu zviri kuitika kuna naamerica kuna nabritain kuna naaustralia kuna nanyika dzekunze even nasouth africa zviriko saka taakuda kuchizvitora tozvisa muno kuti tinzwisisane kuti mitero inoda kubhadharwa kuitira kuti zvinhu zvifambe nekuti haukwanisi kukomplaina kuti zvinhu hazvi kufamba mvura haipo iwe usina kubhadhara ende haufaniri haukwanisi kutarisira kuti mvura ngaiuye iwe usina kuisa ruoko saka nyika yedu haingava tisiri nzira idzodzo saka takataura navo kubulawayo tikanzwisisana saka vaa kuchichinja mitemo kuti inge ichisuta zvatiri kutaura izvo zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka tiwane maganishing power.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiriri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti vakasungwa muHarare nezuro vakazoregedzwa mushure mukubhadhara mari yokubvuma mhosva. VaMasaraure vati gweta ravo vaDark Coltart vakarohwa zvikuru nemapurisa. Tatadza kubata mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi uye pataenda pamhepo vaColtart vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Handina mhosva yandaziviswa kuti ndasungirwei ndangotorwa nemapurisa vangonditi tinoda kumbokwanisa toda kukufikisa mushure mekunge ndanga ndingorimo mugwagwa ndichibatsirisana navadzimai vangavanga vachida kupaka munzvimba yandiya necongestion muna George Cylindica ndikapedza zuva rose ndingori muutapwa mumapurisa magweta gweta rauya achida kundipa chikafu nekunda kunzwa mhosva yandapara rikazvamparadzwa zvakanyanya nemapurisa rikabuda ropa rakawanda rakakuvara gumbo vatakikota vanga vauya vajeremaya bhamu zvakare vezimbabweleas women right vanga vauya kuti vandibatsire zvakanya vakaramiswa kuziona saka ndatozongotanga kugadzirirwa mhosva nguva yandanga ndava kuiswa muchitokisi ndo pavazoungana vamapurisa vakati ndikazozva kuti ndanga kupomerwa mhosva yedisorderly conduct asi inoyo mhosva yandanga ndisina kupara yandoramba chiitisa kuti handina kupara.
Mabvumirei kubhadhara mari yokubvuma mhosva imwe musina mhosva yamapara?
Mhuri yangu yanga ichishungurudzika zvakanyanya ndatorwa pamberi pevana vangu vachiri vadiki vangasara vachichema vadzimai vangu vachichema ndaane nguva yakawanda yandinopesana nemhuri yangu ndichingosungirwa nhando nestate yedu saka ndaona kuti ndinoramba ndichivapanisha ndichiramba ndichivashungurudza ndikangoshingirira kuti ndibhadhare ndaziviswa nemagweta kuti pachiri nemukana zvakare wekuti tinokwanisa kuzoita neapplication yekuramba kuti kubhadhara kwataita handina kubhadhara ndakasununguka ndichibvuma mhosva asi kuti ndaa ndichimanikidzwa nenyaya yemaconditions yekuti mapurisa ari kutoitora sendokuparisa kwakaisarwa kuti unenge watorara muchitofisi mazuva maviri inoyo nguva yokuti hauna rimwe basa rauri kuita tichitarisawo kuti seunion tine gadziriro dzekongresi yedu zvekare saka mazuva ose wayo unenge wadya wagara muchitokisi zvinotidzorerawo kumashure mabasa ratiri kuitawo seorganization zvakare zvichiwedzera kuparadza mhuri yangu yagara iri kungoshungurudzikwa nestate pese pandinopambwa ndichifarirwa mumatrom.
Vadef Coltarts vakadini? Vakakuvara zvakadini?
Vakakuvara zvakanyanyisa gumbo ravo rimwe harisi kutogona kufamba pandapedzira kuona munhupi dzavo dzose dzakazara ropa maoko avo anga akachekeka chekeka havana kuda kundivhurira kuti ndione maronda ose anga ari pamuviri pavo asi vanga varatidza munhu ari kuchishushitana nekumarwadzo akanyanya vachitadza kufamba vachikamhina zvakanyanyisa ndazombotaura nemhuri yavo vakanzi vari kuendeswa fo munhu wavari kutsvaga nachiremba kuti vakwanise kurapwa usiku uno wakazonorapwa usiku ihwohwo tichazongona kuti zvange zvazofamba sei asi chanyanyazoita kuti tizosvika pakubuda inyaya yekuti kubva muna January gore rino hurumende iri kuramba ichindishungurudza ichishungurudza mhuri yangu ichindiaptaga pamberi pemhuri yangu mwana wangu chaiye asvika pakubvunza kuti ko mapurisa anokusunga vanhu asina mhosva zvaita sei zvino iye zvinhu zvandishungurudza kuti ndirare kumasales ndiagona kurara ndakamirira kuenda kudare musi wemuvhuro asi nenyaya yekutambudzika kwavamuchiita mhuri yangu ndasvika pakungomanikidzwa kuti dzibhadhare kubvuma mhosva yechinhu chandaa ndisina kupara inove nyaya tukuenda nayo kumakotare tichitaura kuti kubhadhara takabhadhara hongu asi anda juresi nekuti taiziva kuti hapana mhosva yataita saka magweta ezimbabwe aizvo human rights vanga varipo vandikurudzira kuti ndibhadhare kuti tichawira nayo tikabhadhara tozochallenja tichireviewa process nekuti ivo vanenge vachishandisa cohesion nekuti uchaita wekend yese uri muchitoksi apa mhuri yangu ichiwedzera kushungurudzika nemwaka zhinji yandinombopedza ndisiri navo ndakavharirwa mutrongo nemhosva dzakasiyana siyana
saka pari zvino munomiswa mberi kwedare redzimhosva rini
handisi kumiswa kudare redzimhosva ndikazomanikidzwa kubhadharisa mari yekuti tibvume mhosva kana tarega kubhadhara mari zvaizoita kuti tirambe ndiri muusungwa zvinhu zvaizonyanyowedzera kushungurudza mhuri yangu saka nenyaya yekuda kwemhuri yangu ndazongo mara tabvisa mari asi isu tichazenge tichienda kunoapila panyaya yeadmission yekuti kungobvumhosva anda juresi nenyaya yekuti ndo mashandisiro avanoita chisimba chavo chemapurisa kana vakushungurudza vaona kuti nyaya yanetsi vanga vachita ndingangokuregewo kuenda kumba unofanira kunge vatobhadhara sapini asi vanga vakubvuma zvavo kuti hatina mhosva mushure mekunge vavabvumirirwa nemagweta ose azouya anove magweta andikutenda vaswera zuva rese vachimbeya pamuharare central kushingirira kuti ndikwanise kuriliswa
mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaorbit masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 nyika dziri muchibvumirano cheAfrican Caribbean Pacific neEuropean Union dzatenderana kuti chibvumirano chekudzidzana ichi change chosvika kwambure yacheka makumbo gore rinouya chimbowedzerwa nguva nhaurirano dzichienderera mberi izvi zvakabuda pamusangano wenyika idzi wange uchiitwa kuKigali kuRwanda nhengo dzedare reparamende nhatu mbiri kubva kuZANUPF kusanganisira Senator Mike Nyambuya nemumwe chete kubva kuMDC vaTrevor Saruhaka dzange dziri kumusangano uyu muna 2000 ndimo makanyoreranwa chibvumirano chekutanga chemakore makumi maviri hatina kukwanisa kubata vaNyambuya asi mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaTrevor Saruhaka
izvozvizvi nhaurirano dzapa chidanho chepamberi chekugadzira umwe hurongwa izo agreement yakaitwa muna 2000 yekukotono yakusvika pamapendero saka tarisiro iripo ndeyekuti vachatadza kubata deadline yavo yekuti February pange paina agreement nyowani saka pakawiranwa kuti ichambopfuurira iyoyo kotono kusvika mukupera kwegore rinouya zvinopiwa mukana wekuti deadline yaapo yemuna May next year pange paine umwe urongwa hunyowani wekuti nyika idzi dzeACP neEU dzingadyidzana sei
konyaya yebrexit yakataurwawo here nezvayo nekuti tiri kuonaka kuti Britain inenge ine urongwa hwekuti ibude mugungano reEU
pano dzimwe pfungwa dzekuti Britain inenge yauda kutaura yega pamwepo isiri muEurope yakutaura neAfrica yega yoda kutaura nemaCaribbean states yega nazvo nekushanduka kurongoita nenyaya dzemigration immigration zviri kunetsa kueurope uko dzimwe nyika dzinenge dzaanewo mamwe mafungiro saka tirikungoti ramangwana reupenyu hwemaACP countries neEU rakakosha kuti vanhu varambe vachinongedzerana vachipana pfungwa vachiona kuti vangasimbisa sei nekurerutsa upenyu hwevanhu nekuti zvinhu zviri kushanduka zvakawanda nyaya yeclimate change nyaya yeimmigration nyema human rights nyaya kubvisa poverty do misoro mikuru irunyanya kutariswa nezvayo ku ACP iyo ikoko
ko nyaya utongo wejekerere
zvimwe zvinhu zvanga zvichi tariswa zvakare nyaya yekuti democracy ingasimbaradzwa sei kutongwa kwejekerere mukati menyika dzeACP EU pachitariswawo zvakare nyaya yemasaisai social media kuti yakanaka here kana kuti yakashata asi unoona kuti mumadebates iwawa zvinenge zvichingomira dzimwe nyika dzinoda kudzvanyirirana zvakanyanya dzinenge dzichisimbisa nyaya yekuti havatombodi kuti social media ipiwe mukana vachitsananguravo matambudziko ekuti pamwe paya pasocial media pari kubuda masoko ekunyepa masoko ekutyidzira uyezve vamwe vari kuishandisa social media kuita nyaya yechitororo terrorism iya zvataiona zvaiitwa neISIS kuti aitoburisa mifananidzo ichigura vanhu musoro ndozvimwe zvinhu zvakashatira social media asi pamwe pacho munoonawo kuti social media yakanaka nekuti inopa vanhu mukana wekuziva zviri kuitika nguva iyoyo
ko Zimbabwe inopindawo papi chaizvapo
nyika yakafanana nezimbabwe inewo matambudziko ekuti haina kunhefenyuro dzakawanda dziri private dzakazvimiririra dziri independent masoko mazhinji emuzimbabwe anongobva kuhurumende nemaradio station netv nemapepa anotsigira hurumende saka pakashaikwa social media munzvimbo dzakaita dzakadaro unoona kuti vanhu vanongoramba vachinyeberwa vachinyeberwa saka pakava nekudhibheta nyaya iyoyi zvichingoratidza kuti vamwe vakabudisa kuti zvakanaka vamwe vari zvakashata asi social media haichatodzoki kumashure nekuti yatopo inobatsira pakubudirira technology chaiyo chaiyo iri kushandiswa musocial media imomo
nhengo yedare raparamende vatrevor saruaka vange vari parunhare kukigali kurwanda nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muDaily News mune nyaya yokudzoka kuZimbabwe kwemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga. muDaily News mekare mune nyaya inoti vakuru muZanu PF vave kutya kuti vaEmmerson Mnangagwa havana kuchengetedzwa zvakakwana zvichitevera kuridzwa kwakaita Puti kuState House svondo rapfuura. muNewsday mune nyaya inoti mapazi eZanu PF mudunhu reMashonaland East azivisa kuti vaEmmerson Mnangagwa ndivo vavachatsigira kuve mutungamiriri pasarudzo dza2023. Chronicle rinoti kanzuru yeguta reBulawayo yatangiza kuisa mamita emvura matsva padzimba. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Hola 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 kwasuwa kwasuwa pa Studio 7 hapo anandi Professor Viwa yovanava vari parangu pa Pretoria. Anonzi Chiwenga uyu ndi Vice President of Zimbabwe kana kuti ndi Vice President wevarwere because sindakangozwa imwe ndi Vice President anongoramba angori kuchipatara nguva achinzi kuchipatara sei zvichimbodaro apa futi vanorapirwa kuChina. Nyika yeZimbabwe ine madokota akawanda vadi kurapiwa muZimbabwe mwacho nekuti munodura handichi iye amunangarwava vangosiyana zvozvo kutonge nyika izvi vazvitadza vazvitadza vambozama but vazvitadza petroli nongokwira mutengo dhiziri mutengo zvinorape kuti chiimi nyika yeZimbabwe izvozvo apa vanogadzira zvemari dzimwe nyowani dzichingobura dzichingoenda dzichingobura dzichingoenda nyika yekure yavakambozwa noita magadzirira yavanenge mari dzavo dzokungowanda izvi zvatadzika zvatadzika zvingavazame zvimwe zvinoita.
Magadi magadi ha ha aindi noshamiswa zvangu neuyo wamunodaidza muchiti muzvina fundo love more madhuku kunyange zvazvo ndisingazivi kuti fundo yacho yaakafunda ndeyechi. Maybe yekutengesa ya tingawirirana. Nekuti kana kuri kufunda chaiko chaiko kwatinotarisira hedu isusu vamwenga, munhu akafunda chaiye haatauri zvinhu zvakararadza sematauriro aanoita. Ekuti hanzi hee MVC ngaiuye kupolad hee zvako iwo ndo vari kutomisa zvinhu. Nekuti isusu munyika muna vatungamiriri vairi munangagwa naChamisa, mune mapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika. Saka kana akatorara nekufunda kwacho kwamunomuti akafunda ikoko, anototi iye ane bato yeye, bato rinovhoterwa nehama dzake chete. Munhu uritora kuti ndine bato hakusi kurota here ikoko kutipedzera nguva? Ndo vanhu vanotengesa ivava. Ikopuladi kwacho nokwaanoramba achikokorodza kokorodza vamwe vanhu kuti ngavauye ikoko. Kana iye achidya achizvimbirwa ngaadye akanyarara ikoko, kwete kuti nyangadza. Nhaurirano dzavo zvavakatanga kuita musangano wavo wechipuladi ichocho chii chisini chatakaona chakaitika? Hapana. Isusu nhaurirano tinoziva isusu kazinongofamba ndedzo varume vairi ivava, muna ngagwa naChamisa. Nekuti takazviona isusu tinoomboona zvo. Pakataurirana vatsvangirai nava mugabe, zvina zvinombotora mwedzi kuti zvinake. Iwo chipo wakasotanga nechipolati chavo ichocho chii chakachinja chatakaona chisini chakaitika? Kanatoti zvinhu zviri kutoramba zvichioma, fuel ichikwira every week. Kwati hanzi munhu anotaura kuti hei nharurano nekuti mapato akawanda chichi. Vedu vega, musati mimi kana muchizvimbirwawo dzimba dzenyuka. Mwada kutitaura zvinhu zvinotinyangadza panapa imi. Idyai makanyarara kuchipolati kwenyika uko kwamuri kusoro kusimbatiswa maruva.
Makadiko pastudio 7 apo vashamari vese. Singadi kukudomera mazita nokuti aiwa munotibatira basa rakawanda rakanaka chai chaizvo. Nhau yangu iri pamusoro pezanupf nepoland yavari kuita. Zviri kuitwa naeg izvo zvakafanana nemudbc anoita musangano nevanhu vasina mombe. Chero mudbc uyu akataura kuti pakuti akudibisa mombe pagore vese vanongobvuma nekuti havana kana mombe havana basa nazvo. Chavanongoda chete kungogara vachidya mari ndosvitozona namadhuku izvo. Ndosa muchiona vachingondenderedzwa nezanupf vachingoti zvekuita nezanupf ndizvozvo zvakazodai. So ndosamuona naguti wakutaura kuti vanhu vaivhara rodhi vamwe vaita zvoita mabhizinesi. Musuna apa ndio vaivhara rodhi vachiti masanction ngaabve. Kune rodhi yavaidzo vaivhara vanhu vese vanga vasingadi kuenda kunopemberera masanction avaiita zvo zvaiita zvizvi. Nhasi unondo panozokwachitaura hanzi kuvhara rodhi kwakaipa. Saka iyi Poland yavo ika haidetseri ende vachamisa ngavaramba vakatsika pavakatsika ipapo. Havangadaiziwo kuti hanzi marwa nhamwadzo marwa muri vairi mangwana unonzwiwa kumba kwangu nditaurirani. Hazviiteke izvozvo. Saka zanupf hanzi chakatanga ndochakachenjedza. Saka vanotamba nenguva neavo vari kuti hanzi vada kutungamirwana nakasuku here kasuku. Hatichadi kuzimbabwe kunzwa zvanhu zvezanupf akamboenda kuzanupf hachaditi. Taakuziziva kuti sitaira zanupf chere ukabvani ukauyani kwai ndiwo hunhu hwavo. Kana ivo mayuta vachida kuti vada kutungamirwana vana vechidiki aripo mukomana anonzi Chamisa uyu ndipasta kuti zvakare. Munhu anotooneka namataurira kane vision kunozoona kuti kwatiri kuenda ndekupi, kwete vamwe vese vatova nezvavo vanhu vezanupf.
Masora seiko pastudio 7 apa masora sei? Mukoma Jonga, maita zvenyu, maita zvenyu panhau yekerekeyo. Vakawanda havo havazvibatibati kuti nhau yekereke ine zvainotitaurira mukati mekurarama kwedu. Asi avo vamashedza avo vanga vasinganyatsokududzira chaiko chaiko zvamava muchinyatsokutaura pointi yenyu yekuti makereke waya achiwanda. Vanga vasingatauri chaiko chaiko kuti zvinoitirwei kuti vamwe vaende kuchechi nesande vamwe nefriday. Izvozvozvo vanga vafarwa kutiudza kuti zvino izvozvozvo zvakaitirwei. Tokumbira kuti dei mangowedzerawo mazuva ekuti matipawo chirongwa chekereke musazviita nesande chete. Tokumbira kuti mutiwedzerewo mamwe mazuva kana kuti even hayo chishanu mutipavo chirongwa ichocho tombonzwawo kuti vanenge vachiti chii. Nekuti munenge muchitigurisira panzira hatizozonyatsokunzwisisa kuti zvive zvakamira sei. Tinotenda.
Makadini henyu muri yestudio 7? Zita ndinoitwa Zvawada, ndiri kuCape Town. Ndaichidawo kutaura panhau yezviri kuitika kumusha uko. Zvose zvinhu zviri kuitika kumusha zvinotongoonekwa hazvisina kana odho. Nokuti munhu angagwa chaiye chaiye pachake unototaura zvake unomanyira kutumidza semazita edzirodhi nedzirata netudhezi ava muofisi wototumidza mazita mudzirodhi kuziva kuti haasiri kuchovha ari pabasa iroro. Saka achidawo seyaisa mazita kutongokambira imwe kutongoita wara zvake zvokuda kuti hanzi regai ndiise mazita unozviziva kuti unobva. saka hazvitinetsi totoziziva ndekuita kuwashaya hapana kana chambote ambovaka kana kuextenda road hiti zvayo kana mudhuri upi asotoisa mazita ake saka kuita kuwashaya tinovaziva.
Pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Titumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi maviri nevatanhatu vakafa mushure mokudonha kwendege munzvimbo inogara vanhu padyo neguta reGoma muDR Congo. Mutauriri wehurumende unoti vanhu gumi nevanomwe nevatyairi vaviri vakange vari mundege iyi vakafa pamwe chete nevanhu vanomwe vakange vari pasi. Pope Francis vari kushanya kuJapan kwemazuva mana. Nezuro vakataura kuvatendi vavo kuHiroshima nekuNagasaki vachishora zvombo zvenuclear. Pope Francis vakakurudzira kuti vatungamiriri mune zvematongero enyika varegere zvezvombo zvenuclear uye kuti varegere kukukwidzana mukugadzira zvombo zvehondo. Vachienda kuJapan, Pope Francis vakapfuura nekuThailand uko vakaparidza pamusoro pokugarisana zvakanaka pakati pevanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbovemeya veguta reNew York vaMichael Bloomberg nezuro vakazivisa zviri pamutemo kuti vari kukwikwidza kuti vapiwe mukana nebato reDemocratic Party kuti vagozokwikwidzana navaDonald Trump kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. VaBloomberg vati vari kukwikwidza kuti vagadzirise zvinhu muAmerica. Vati ruzivo rwavo rwemabhizinisi, kutonga nekubatsira vanhu kwavari kuita zvinhu zvinoita kuti vave munhu anogona kugadzirisa zvinhu uye anogona kutonga zvakanaka. VaBloomberg vanonzi vane upfumi hunopfuura mabhiriyoni makumi mashanu emadhora. Vaimbove bato reRepublican Party asi iko zvino vamira neDemocratic Party. Vachiparura urongwa hwavo hwekukwidza vakabvisa mari inoita makumi matatu emamiriyoni emadhora kuti vakwezve vanhu patelevhizhen, mumaredhiyo nemumapepanhau. Zvondarapfuura vakakumbira ruregerero kuvanhu pamusoro pechirongwa chavakamboita vachiri meya icho chakazopedzisira chave kushandiswa zvisakafanira pavanhu vatema nevamwe vasiri vachena. Amai ndakanaka kambo kanobva kuna fungisai sezvo nguva yadi yapera rikati mbotarisa zvanga zviri munhau. kanzuru yekutare Harare inoda kubvumirwa kuti vane zvikwereti kwairi vatorerwe mari mumabhanga. Mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi anosungwa ukuwo kwetaravo richirohwa nemapurisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Só com isso, cara.